Mumbori paiko, mumbori paiko pamusinganzwe. Mumbori paiko, mumbori paiko pamusinganzwe. Yatsungaira pakati pedondo, tichishedze. Kukwira pamusoro so pegomo, tichishedzera. Yatsungaira pakati pedondo, tichishedzera. Kukwira pamusoro so pegomo, tichishedzera. Mumbori paiko, mumbori paiko pamusinganzwe. Matsimba enyu ndakashaya, dai ndakatera kuhamai. Komubori baiko pamusinganzwe. Matsimba enyu ndakashaya, dai ndakatera.
All I'm left with are the memories. It's my soul on the beat, ne my melodies. My sunrise, my sundowns, I want some. I'm sipo wherever you ain't got that track with the hello, please. Let's save a nye, pera kundida muri mupenyu. My indani kazo jona my enemies. Tingwe tzandai tisha mwari ini. Nikazo jona kuti my frenemies. My tinga nangu say, usinga suwe maivako. We undu wano, you ain't in my mako kufira long ago. Musipo noti mama, masimba mashoma. Diri kucha kunge kyako. I don't deserve this inini. Pandicha kumi wanti ya nwancha ita next of kini. I couldn't even look at your face mkofini. Mama nchia wana kupi muna kutaka tukula siere. Mchati disre kofini.
Mumbori baigo, mumbori baigo pa musinga zwe. Matsimba enyu ndakashaya, dai ndakatera kuhamai. Komubori baiko, komubori baiko pamusinganzwe. Matsimba enyu ndakashaya, dai ndakatera ko. Misotsi kunge mvura iri kuyerera, dai ndaiziva nzira ndakatevera. Ndai uya nerokwera ndakutsengerai, kuti muchando musazomerera. Musango ndirimo ndichingotsvaka tsvaka, mishando ndiripo ndichingobata bata. Mushando chichirova ndichikwata kwata. Muminzi wakufamba ndisina mabata bata. Kutsungaira pakati pedondo, ndichishedzera. Kukwira pamusoro so pegomo, ndichishedzera. Kutsungaira pakati pedondo, ndichishedzera. Kukwira pamusoro so pegomo, ndichishedzera. Mumbori baiko, mumbori baiko pamusinganzwe. Matsimba enyu ndakashaya, dai ndakatera kuhamai. Komubori baiko, komubori baiko pamusinganzwe. Matsimba enyu ndakashaya, dai ndakatera ko.
My, 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 my you. My, 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 my you.
Mumbori baiko, mumbori baiko pamusinganzwe. Mumbori baiko, mumbori baiko pamusinganzwe.